manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 24/2019 makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muimbi ane mukurumbira, Oliver Mtukudzi, anopiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muulawayo, mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rapera. Masangano e Crisis in Zimbabwe Coalition nere Human Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepa nhau ehurumende chekuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mtukudzi apiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Mtukudzi apinda munhoroondo yenyika kuva muimbi wekutanga kupiwa ruremekedzo rwakadai nehurumende. Izvi zvinoreva kuti Mtukudzi achavigirwa kumarinda anovigwa magamba paNational Heroes Acre muHarare. Vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumunamato wekuyeuka upenyu hwaMtukudzi uyo akashaya muHarare neZuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Tichakupai nyaya iyi zvizere kubva kuna Godwin Mangundla. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muBulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rapera. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kurohwa nemasoja kwakadai kwaburitswa pachena mudare ramagistrate muBulawayo nhasi apo vamwe varume vatatu vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vaine zvinodhaka. Vatatu ava vaudza dare kuti vaive vakamisa motokari yavo pane imwe nzvimbo mumusha unogara veruzhinji muMakokova neZuro Mambakwedza ndokubva vavingwa nemasoja anechitsama akavabvunzurudza nezvenyaya yeshutdown. Vatatu ava vanoti mushure mekanguva vakazotanga kurohwa nemasoja aya ndokuzoendeswa kuCentral Police Station uko vakanosiwa mumaoko emapurisa vachinzi vaive vabatwa vaine zvinodhaka. Vamwe vane stoli ava vakamirira vaLeon Ncube vanove mumwe wevatatu ava vati vatatu ava vafanirwa kutombotongwa mudare nekuti havana kusungwa nemapurisa sezvinofanirwa pamutemo vachitiwo mabatirwo avakaitwa anoratidza kuchorwa kwekodzero kwakaipisisa.
Ndikumira mumwe wevasungwa andikati munhu akasungwa. He was captured by the members of the army because havana mapowers ekusunga. Vakatora vasungwa ivavo vachivarova, vakaenda navo kupolice station vachivarova pamberi pemapurisa. Zvinotoratidza kuti mutemo chaiwo chaiwo wedu muZimbabwe uri kutorasika chaizvo chaizvo. Tasvika mukoti tikataura mukoti kuti mabatirwo akaitwa vasungwa vedu haisiri iyo nzira chaiyo chaiyo inofara kuitirwa in terms of our constitution.
Vamlweli wenkululeko Dube avo vari kumirira vaKelvin Dube navaKareji Mukandla vatsinirawo zvimwe chete mudare vakaita chikumbiro chekuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Mutongi wedare vatinashe Tashaya vabvuma kuti kurohwa kunonzi kwakaitwa vatatu ava kunotyora kodzero dzavo vakati nyaya inofanirwa kuferefetwa muchuchisi ounza kudare gwaro rezvinenge zvawanikwa musi wa13 kukadzi usati wasvika. Mutongi wedare abvuma kuti vatatu ava vabvise mari yechibatiso yemadhora zana pamunhu mumwe chete kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutauriri wezapo vaipitule Maposa avo vati vakavanda sezvo vachiti vari kutsvagwa nemapurisa nemasoja vaudza Studio 7 kuti vari kunzwawo nyaya dzekushungurudzwa nekurohwa kwevanhu izvo vashora zvikuru.
Tiri kusangana nemareports akawanda chaizvo sebato rezapo sekuti pane vanhu vakawanda uye nzvimbo dzese dzenyika vari kurohwa nokusungwa nokushungurudzwa nemapurisa nevechiuto. Zvinhu zviri kuitika kunyanya munguva dzeusiku apo vanhu vari kuvengwa mudzimba vachishungurudzwa vari mudzimba imomo kunyanya vechirume nevakomana vechidiki. Zvinhu zviri kunyanya kutinetsa nokutishungurudza sebato kuti chii chaizvo chiri kunyanyoitika nehurumende yedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasoja kana mapurisa panyaya iyi. Zvichakadaro, vaLament Ngwenya, rimwe remagweta ari kumirira vaCharles Thomas, avo vakasungwa svondo rapera, vachipomerwa mhosva pamwe chete navaBernard Svanda yekuuraya mupurisa, vati vari kukwidza nyaya yechikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso kudare repamusoro reHigh Court mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vagari vekuAdha Transau vari kufara zvikuru nemutongo wabuda mudare repamusoro reHigh Court kunokwa mutare wokuti mhuri dzinodarika mazana masere dziripwe kutamiswa kwadzakaitiswa makore ane chitsama apfuura. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipanyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vaIsaac Mzenda vaudza magweta anomirira vagari uye ehurumende kuti vawirirane pane zvinodiwa kuitwa. Gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Environmental Law Association ZELA vaDarlington Chidharara vanoti mutongi abvumirana navo nerimwe gweta raimirira hurumende vaKalebu Mucheche kuti vagari varipwe kutamiswa kwavakaitwa kubva kwavaigara sekuimbiswa kwavakaitwa uye muripo uyu uvepo mushure meongororo inofanirwa kuitwa mwedzi mitatu isati yapfuura.
Tonzi iriko kuna vamwe vanhu vari kutonzi mangova ari kuti kuna vamwe vanhu vane compensation inogona kusvika kana kuma 200,000 chaivo. Saka information iriko kune vaidya mari. Saka tine 3 months dzekuti tikwanise kudii kupiwa judge kupiwa information iyoyo. Kana zvichizenge zvaregedza kuri kuti akudzosana kuti pai pamberi pematare.
Mugari wekuAdha Transau uye vari sachigaro weAdha Transau Relocated Development Trust vaDonald Mashaure vati vafara nemutongo wabuda nhasi sezvo uchipa chiedza kuvazhinji.
Zvabuda mudare nhasi izvi zvinotitifadze ngoti zvine a ray of hope. Tinofungidzira kuti zvinhu zvedu zvichadini. Zvichafamba ngokuti utongo hwavapo ngewekuti mhosva yatobvumiwa. Vanoziva kuti mhosva vanayo vanofanira kuburitsa madhokumendi acho and everything, then from there tinenge tiri pakanaka.
Mumwe mugari wekwachiyadzwa uye vari sachigaro weMarange Community Development Trust MCDT vaMalvin Mudiwa vatiwo yange iri garo ziva kuti vachahwina nyaya iyi kudarere pamusoro.
Kubva kuna judge watifadza nekuti judge ari kuona kuti nyaya dziripo, asi kungoti kwetakanga takaise nyaya yedu vanhu vetakanga takataura kuti mumapapers ndo vanofanira kunga vari marespondents vakanga vasiwo. Saka nyaya iripo yaya kuti takufanira kuendesa mapapers edu erelocation ku Ministry of Local Government, asi nyaya yedu ine chimiro, nyaya yedu yatambirwa. Saka naizvozvo kwatiri tinoti tahwina nyaya. ende takambo yihwina futi ku court yekutanga payakanzi vanhu vanonga vari loketwa ava vanonga vakudori loketwa panofanire kuti vanhu mapartizes awirirane kuti compensation yakamira sei saka danho ratorwa nemutongo mamutare munomu idanho ranokosha idanho richatibatsira futi kuti kune ma relocations achaitwa futi tine nyaya dzekwa kusena vachade kurelocateswa saka iyoyo nyaya inotipe hwaro hwekuti taane pekutangira kuti kana munhu achida kurelocateswa chii chinofanira kuitwa compensation yacho inozodetermina sei saka danho iro riri tafara zvikuru.
Vamuchechi avo vange vakamirira hurumende mudare vati vanotarisira kuti panopera mwedzi mitatu vanenge vawirirana nyaya yemari inofanirwa kubhadharwa vagari ava. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvino zvichiri zvakaita manyama amire nerongo munyika sezvo vemapato anopikisa nevemasangano akazvimirira vari kupomera mauto mhosva yekuvaita akafira mberi, kuvabata chibharo, kuvasunga uye kupwanya dzimba dzavo. Izvi zviri kubudawo pane kunetsana kwakanyanya mubato reZANU-PF, vamwe vachiti vanoda kuti paitwe nhaurirano neMDC asi vamwe vachitsigirwa nevemauto zvikuru vari musangano reJoint Operation Command vachiti hapana nhaurirano dzinofanira kuitwa. Masangano akawanda ekunze nemunyika ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe uye vakawanda vanoti ve SADC, AU neUnited Nations vanofanirwa kupindira munyika musati madeuka ropa rakawanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu abata muzvare Maureen Kademaunga, nengo yeNational Executive yeMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa uye vaGilbert Mponda, nengo yeZANU-PF vakakwikwidza kuWarren Park. Vatanga nekubvunza vaMuponda kuti zvinhu zvakamira sei.
Zvinhu izvozvi Blessing tikangoti zvinhu zvakugadzikana. Takamboita karuzvaro zvakakitika over the last week up. Asi izvozvi zvinhu zvakugadzikana, vanhu vakunonga vakuda kudzoka kumabasa, makambani akuvhura, transport inenge yakufamba zviri normal, zvinenge zvaregular.
Muzvari Kademaunga, ndo zvamuri kuonawo here?
Ini ndingati zviri kuitika panguva ino ndezvekuti vamunanga kwa vakadzoka sekunzwa kwamakaita vachibva kumisangano yavanga vaenda kusanganisira musangano World Economic Forum kudhapo kwavasina kutozosvika. Vachidzoka kuno, manyorero avakaita ivo vachitaura vaiti vari kumhanya kuuya kunogadzirisa zvinhu, asi kusvika pari zvino kubva zvavakauya munyika vamunanga kwavakanyarira kuti mwii havana munhu wavati vataura naye. Saka hatizivi kuti kugadzirisa kwacho vari kugadzirisa vari kuumba kwavo here, vane vanhu vavanosangana navo vachigadzirisa here, kana kuti vari kuzvifambisa sei. Vane mashoko avakanyora akati wandei vasati vasvika muno muZimbabwe anosanganisira ekuti vaiti ivo vanoda kuti vapaitwe kutauriranwa pakati pevana veZimbabwe, asi vasvika muno havana kuzobvira vadzokorora mashoko ivo zvakare. Zvatiri kuona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakanga vachitorwa nemapurisa nemauto nevamwewo vatirati mapoka anenge akanga achigadzirwa nebato rezanupf akanga achifamba evana vechidiki kana vanhu vechidiki vakanga achirova vabereki mudzimba mapoka iwayo haana munhu aamisa vari kuramba vachirova vanhu mudzimba vari kupindira vanhu vari kupisa
vamuponda
ipapo I think zviri kuitika muzvare apa vane kwavasiri kunyatsotaura havo chokwadi nekuti vanhu vakasungwa vari kuenda kumatare vari kuzikana kuti vakasungwa and iwo mamp acho vanga zvichibuda vanga vasungwa vacho vanga vachitaura kuti isusu tatakapromiswa masenzi nekeshi ma$100 kana tikapisa zvinhu tikaluta tikabhuroka marodzi takapromiswa nananhingi nananhingi ndosaka vamwe vavakuru vemgc vakazobatwa nekuti pano vanenge vaimplicatewa mazita avo abuda mukuferefeta kunenge kuchiita nyaya yekuti aiwa imi manga matumwa naani chikafu muri kupiwa naani mari dzepetro dzekuti mudhiraivha muri kudziwana kupi kwamaa masvika makasvitswa naani imo mukuferefeta ndomuri kumazobuda mamwe mazita evamwe vakuru vemgc vamwe vari kuzonzi vakabatwa zvakashata zvinenge zvinoitika and mgc kana iri bato nda kutonga nyika ngarive rinoprotekta zimbabwe nekuprotekta peace and tranquility iri muzimbabwe kwete zvekuti imi mungati nyika yeparare first kuti muitonge vanhu vemgcvari kurasika
regai titi muzvare kadema ungapindurai tinzwe zviri kutaurwa navamuponda izvi
maita basa ndisingapopota zvangu kana kuzaizivi nekuti inyaya yekuvaka nyika haisi nyaya yemakakatanwa ndokutaura panezotaurwa navamuponda ndechekuti vanhu vazhinji vavari kutaura vari muusungwa izvezvi vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa vakatyoka mapondo vakaziva nemavanga asingaite tine vamwe vakaenda chokwadi kuchitungwidza major street court vakanga vachirepresentwa navajobscala vakarambidzwa kuti vataure nyaya yekuti vakanga vabatwa sei vari muchitorongo kusvika ivo vamira segweta ravo kuti aiwa vanhu ava vakakuvadzwa nyaya yavo inofanira kutinzwiswa muna mudare rezimoto kureva kuti vanhu vari kumbunyikidzwa saka nyaya dzinotaurwa nemunhu anenge ambunyikidzwa zvinhu zvinozivikanwa izvi through research dzabva nemakore nemakore munhu anenge amutikidzwa evidence yaanopa haisi yekuti ingatambirwe tonotaura futi
regai timboti vamuponda vapinde vamuponda sei mauto ari mudzimba dzevanhu
polisi yakatanga kupiswa hati mauza kuti kubulawayo kwemutumbanoku pane mupurisa akatemwa nematombo akapiswa ari mupenyu nevanhu ivava pambudzi apo pane mapurisa angaine futi ari 4 vakasvikirwa pakapiswa patoget iyoyo mapurisa akatorwa futi kune police station 203 dzakaita overrun dzikapiswa mapurisa achitizwa achichitandaniswa violence yacho yanga yatodarika level yekuti mapurisa ega angazvikurira
oright regai titi vapinde muzvare kadema munga tipedze chirongwa chedu chinenge chatirevese muzvare kadema unga vamuponda vari kutivo masoja akazopindira nekuti mapurisa anga akundwa
mapurisa ari pache zvavo anokwanisa kubata nyaya kana vasisakwanisa zvinoresaka sei tiri kutodisintegreta kana tiine mapurisa ari able anokwanisa kucontaina situation masoja ngaadzokere nepfuti dzavo kumabharaki
muzvare Maureen Kademaunga nhengo yenational executive yemdc inotungamirirwa navanelson chamisa manzwawo zvakare kubva kuna vagilbert muponda nhengo yezanu pf vakakwikwidza kuwarren park vaviri ava vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 vemakereke vanoti nyaya yenhaurirano maererano nezvematongerwo enyika haisi yevemapato ezvematongerwo enyika chete asi kuti ndeyemunhu wese ane chekuita nezimbabwe kunyange hazvo mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vazivisa kuti vamunangagwa havana kutaura mashoko ekuti vari kuda kutanga nhaurirano idzi bishop anselimo magaya vezimbabwe divine destiny network vaudza studio 7 kuti pasvika nyaya iyi pave kuda kuti vanhu vagone kutaurirana kuti nyika ibude mumatope mairi taita hurukuro nabishop magaya kuti tinzwe pamire vemakereke
national dialogue inyaya yatisingagoni kunzvenga kana zimbabwe ichizovambutswa kubva mumatope airiko zvino kusvika nyika yechipikirwa yainofanira kuva tichitarira nhoroondo yenyika dzakawanda wanda hapana kurwisana kuno gumira mukurwisana nemamashoko apana hondo inohwinwa ichirwiwa neputi zvoga iyo liberation struggle yedu yakaitika pakaitwa ceasefire vanhu vatatsurana vakazongogara pasi vakakurukura kuti zvingafamba sei munyika yeZimbabwe
ivo vezvematongerwo enyika vachitaura taurawo maonero avo nemafungiro avo munoona zviri nyore zvakadii kuvagadzika patafura imwe chete
hazvisi nyore ndava ivavo vanenge vachizvirova madundundu vese vachiona sokuti ndivo vakafanirwa kunge vachidetermina nyaya yachona asi tinofanira kuramba tichingovaratidza kuti hakuna zveimwe nzira yatingakwanisa kubuda munyaya iyi asi ndinofunga kuti zvimwe zvinhu zvinokwaniswa kuitwa kuita kuti zvimanikidze kumanikidza ivava vatungamiriri ava mastay away asingagumi kusvikira vagwadama ndava ikodzero yedu yokuti tishandise mutovo usiri violent kumanikidza hurumende zvinhu zvainotemerwa nemutemo kuti iite
ruoko rwenyu sekereke yamwari munoonawo ruchipinda nepapi
ruoko rwedu kana kuti nezuve redu zvapatinofanira kupinda napo chokutanga tinofanira kuziva kuti isusu varanda vamwari tiri varanda vamwari tinomirira mwari kupfuura maorganizations atinobva saka tinofanira kutaurira mundangariro wamwari kune zviri kuitika munyika yeZimbabwe tinofanira kutsiura vatungamiri venyika yeZimbabwe ndivo vaondomora ikonomi yenyika
avo vanga vari mutungamiri wesangano remakereke reZimbabwe Divine Destiny Network Bishop Anselimo Magaya vachitaura parunare vari kuHarare. Tochidzokera kunyaya yatakupai yerufu rwaOliver Mutukudzi. Tinzwei kuna Godwin Mangondla.
Vaimbi vakawanda kusanganisira Thomas Mapfumo, Zex Manatsa, Alec Macheso, Nicholas Zakaria, Pikika Samba, Mechanic Manyeruke na Nicholas Zakaria ndevamwe vapinda mumunamato wekupemberera upenyu hwaMutukudzi nhasi kumba kwake kuNorton. Vachitaura pamunamato waitwa pamba paMutukudzi kuNorton nhasi, vachamisa vati apo vemapato ezvimatongerwo enyika vachiparadzanisa vanhu, vaimbi vakaita savaMutukudzi vanobatanidza vanhu nenziyo dzavo, vatenda Mutukudzi nebasa raakaita uye vati akabata basa guru mukubatanidza vanhu munyika.
Ndava matongerwo enyika tinoparadzanisa vanhu. Ava ndo vanobatanidza vanhu. Havaimbiri mapatwa, vanoimbira nyika. Havaimbiri munhu, vanoimbira vanhu. Havanyonganisi, vanobatanidza. Saka varume, ini chandakushedzera itribute yangu kuna vaMutukudzi nebasa ravakabata. Basa rekubatanidza nyika, basa rekutukudza kusumudzira rudzi rwedu. Ukaenda America vaTrump vanoziva kuti kune muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe.
Mumwe muimbi ane zera naTuku Zex Manatsa audza Studio 7 kuti nyika yarasikirwa zvikuru nekushaika kwaMutukudzi uye iye nevamwe vake vakaita saThomas Mapfumo vachaendesa mberi basa rasiwa naTuku.
Zvinorwadza kuzera rangu takatanga tose tikashanda pamwe chete ndinakatanga naMutukudzi akakumba kwangu asina zvinhu. Tikafamba tese mumashows dzimuza kuti zvinhu zvinoitwa so.
Thomas Mapfumo uyo akashanda una Mutukudzi ari muchikwata cheWagon Wheels ati arasikirwa zvikuru nekushaya kwaMutukudzi uye anofara nebasa raakaita panguva yake.
Kana tiri vanhu vanowirirana enda anga ari murwi wehondo zvino ndasiyiwa ndandega unoona. Saka mune chisuo chikuru zvekuti tarasikirwa. Hanyi ndarasikirwa chete, Zimbabwe yese yarasikirwa.
Bazi rinoona nezvemutambo reNational Arts Council pamwe nemumiriri wenzvimbo yaigara yeNorton muNational Assembly vaTemba Muliswa vakatonyorera kuhurumende kuti mutukudzi apiwe ruremekedzo rwegamba renyika kuti avigwe paNational Heroes Acre. Hurumende yatambira chikumbiro ichi. Mutukudzi anotarisirwa kuvigwa nemusi wesvondo ashaya ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu uye asiya mudzimai Dezi vana nevazukuru. Ndakamira Studio 7 kuNorton, ndini Godwin Mangudla.
Tanga tichinzwa kuna Godwin Mangondla achiti tsanangurira zviri kuitika pamusoro perufu rwaOliver Mutukudzi. Oliver Mutukudzi apiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Mutukudzi apinda munhoroondo yenyika kuva muimbi wekutanga kupiwa ruremekedzo rwakadai nehurumende. Izvi zvinoreva kuti achavigirwa kumarinda anovigwa magamba paNational Heroes Acre muHarare. Vanhu vakawanda kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vapinda mumunamato wekuyeuka upenyu hwaMutukudzi uyo akashaya muHarare nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Muimbi ane mukurumbira Oliver Mutukudzi anopiwa ruremekedzo rwegamba nehurumende. Vanhu vanoti vachiri kushungurudzwa nekurohwa nemasoja muBulawayo mushure memhirizhonga yakaitika munyika svondo rakapera. Masangano eCrisis in Zimbabwe Coalition ine Human Rights Watch anoti hachisi chokwadi chiri kuburitswa nemapepa nawo ehurumende kuti masangano aya ari kuda kupidigura hurumende yava munangagwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Vainesu zvakare anokuoneka ine mufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyaye muina Chris Gande achikupai chirongwa chendevele.
Soku isika tisenda baku vi.